Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nahuru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti government inodawo legitimacy kunana African Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamugavekutaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvatisa
Bepa na ure standard rinoti vamugabe vanoti vamunangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yekubviswa kwavo pachigaro nemauto. VMDCT vanoti vari kushamisika nezviri kubuda musande mail zvekuti vachamisa vanoda kusungwa nemapurisa. Munhau dzemitambo, tichakupai zvabuda pamutambo weDynamos neHighlanders mufinal yeZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa nau reStandard nhasi raburitsa mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakauya pamemberero yebhavhude ravo kuumba kwavo kuBorodeo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite navo musangano vachidawo kuti vaMugabe vazovabatsira mukutsvaga rutsigiro musarudzo. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vavamunangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU-PF. Asi vachitaura kuAU vamunangagwa vakati vaMugabe vari kubatwa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi tikavabvunza nezvemaonero avo.
VaMunangagwa vanenge vachida kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika, munenge muchiti kudii apa vamudzengi?
Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba. Saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo. Vari kuti zvavakaita hasi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vaMugabe. Kana vakaramba vodaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMugabe. Yonzi yakapinda iyi hurumende yemauto.
Sei vaMugabe vaakutaura nguva ino ise maonerei?
VaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure. Handisi kuti vangaona mukana. Izvozvi ndo pavawana mukana nokuti takauya mukuru weAfrican Union.
VaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvekuti vangakonzere matambudziko kubato reZANU-PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatara pendinoti zvinogona kudaro kuitira kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu hatizivi kuti vekuna naMashonaland West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wokumusha kwavo. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti government inodawo legitimacy kuna naAfrican Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamugavekutaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvatisa nyaya yakaitaurwa naivo vamunangagwa nemauto kuti zvakaitika zvakaitika pasina matambudziko. Nokuti ndichaona kuti wakati zvakaita kamurunyararo wakati zve hapana vanhu vakapura wazva mudzadzi wakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
VaErnest Mudzengi inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vanga vari paRunare muHarare. Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepanhau reSunday Mail ekuti mapurisa anoda kusunga vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Bepanhau iri rinoti pane vamwe vakuru vemDC vari kuda kuti vaChamisa vasungwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kubhoera, yakaona mumwe mutevedzeri webato iri vachizvitiwo vari kutungamira bato Muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vachida kurohwa nevamwe vechidiki vebato iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Kumalo.
Kana zvichinzi pane mhosva ndobasa remapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei. Inga President Chamisa vakazvitaura wani sebati ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani, ende vanhu vacho vachaonekwa kuti ndo vakazviita vachawanika vane mhosva. Saka President Chamisa vakusunga kusungigwei kuumbuu hunoratidza kuti ndo vanga vane vanhu vacho huripi. Imhosva here kutungamirira MDC here? Haisi mhosva. Ende vanhu vacho kwavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji, vanhu vacho iva vangati varudza kuti tavazokurova tatumwa naChamisa vanhu vasadero. Ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhasi vanotema ichironda ichi chegumbo mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro. Kunyayavo chaiyo chaiyo ndeipi? Shuwa hama dzangu, tikapedze nguva maZimbabwe pazhapo tichiterera vanhu vari kuramba kuti tishandure magariro evanhu muZimbabwe. Vanhu vatambura neine nhamo, mabasa hakuna. Vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa majuticadi parodhi. Zvipatara zvakuti uraya, marodhi akutouraya vanhu. Zvikoro zvacho hakuchadzidziki, magasi anovodika. Shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro, because ivo ndo vakakosha kusvika kupfuura 15 million Zimbabweni. Hama dzangu, handizvo zvatakapomera bato reMDC. Handiyo shuviro yababatangira iyoyo. Shuviro yake yanga iri kuti vana vemuZimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwiro amuri kumboita, mapurisa ambodaidza vaChamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya iyi?
But this is official here, but hapana tambo yakadaro yatakaona kazi mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vari paRunare muHarare. Vakanyora bvunzo dzeOlevo vari kutarisirwa kutanga mangwana kuti vaende kuzvikoro zvavo kuti vanotora zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi. Mashoko aya ataurwa nasachigaro weZimsec. Bvunzo idzi dzakamboita mutauro mushure mekunge Zimsec yati bepa rechipiri rechirungu kana kuti English Paper 2 ridzokorerwe sezvo painge paine vamwe vaifungidzirwa kuti vainge vabiridzira. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hadzifaniri kudzokororwa. Mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Hongu mashoko atanzwa ende uye marizasi atakamamirirawo nemeso matsuku sevanhu vanodzidzisa vana, tinenge tichida kuona kuti vana vedu vakapasa zvakadini. Asi tinoona kuti pass rate iri kunzi iri pa26.35 zvinoreva kuti yakaderera tichitarisa pass rate yegore rakapfuura yanga iri pa27.92. saka isu tinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinopa kuti mapass rate aderere, kumwe kulika kwamaizama mamishini kumwe wokuti varairidzi for the past 6 years havasati vambopiwawo kana salary increment saka vanonetawo nebasa maklasi zvekare munongoziva kuti ministry yakasuspend kupa maclass sizes kana kurikuta mamwe maticha saka maclasses ari anonzi pachirungu bloated maresources akatesera kutengwa navacoltat hamuna maresources muchikoro
tinonzwawo vamwe vabereki vanotaura vachiedza kufananidza bvunzo dzaisinyorwa dzecambridge dzekumashure uko nedzechizvino dzaakunyorwa dzezimsekids musiyano wadzo uri pakudii uye zvinoenda nekuti zvinofamba seiko
ndinoona sati musiyano ndokuti education yonyanyisa kuratidza kuti yanyanyo kureruka kuti mwana anokwanisa kuwana zvake chero 15 A's asi asingakwanisi kuti kana akwanisi kurarama muupenyu education yainyorwa kudhara yaipa kuti mwana arodzeke njere kuti akarodzeka njere idzodzo muupenyu akasangana namamwe matambudziko ao anokwanisa kurizina ine better manner kuti asolve matambudziko aanenge adini asangana nawo mukatarisa education yakudhara zvekare yaitraina even mwanawo kuti paanopedza kwakuna nahome and craft vana craft waikwanisawo kurarama muupenyu hwekuti mwana anokwanisawo kuveza job anokwanisa kuveza kei zvinhu zvinomubatsirawo mukurarama kwake zvikuru se kana achigara kumaruwa saka education yongoramba ichireruka ichingoreruka yanga yoda kuti isandudzewo asi even iyo hai ya Cambridgeyo yanga yakangotraina zvekare kuti vanhu vakawanda varamba vachingoenda mberi isinawo yatingati technical and vocational training saka matechnical and vocational training ndo anonyanya kukurudzirwa iko zvino but anesa ikozvo ndechekuti iko kunonzi technical and vocational training kwacho kune kusina zvacho zviri technical and vocational vanhu vanenge vachingoita theory saka zvinoda kuti zvinopa kuti vana vadzidze zvinge zviriko
avo vanga vari Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa909 a.m. uye pa4930, 13860, 15460, 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318 nhamba idzi zvakare 001202465 0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti mvura iri kunaya mune dzimwe nzvimbo ichabatsira kuti vamwe varimi vakohwewo zviri nani. Zuva ranga rapisa zvirimwa zvakawanda kune mamwe matunhu munyika zvekuti panga vachirwa kuti panogona kuita nzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Mvura iri kunaya iko zvinei iri kubatsira zvikuru takatarisana nezvimwe zvirimwa zvanga zvaakupedo nekutsva zvachose zvizhinji zvacho zvasimuka tichitarisawo zvekare mafuro kumombe tiri kuona kuti mafuro edu asimuka zvakanaka idzo mombe dzedu dziri kuonawo mvura yekunwa pamwe chete nemafuro akanaka saka iyi mvura yauya panguva yakanaka nokuti atakutanga tarasa mwoyo tichifunga kuti gore rino hatina chatinowana
asi varimi vanoona chekunonga-nongawo here tichitarisa zvirimwa zvakaita sechibage kana kuti zvinenge zvatinonokei
kune dzimwe nzvimbo zvati zvazononokei takatarisa kunana masvingo kunana matebereland nekumidlands takaita tichidzika kuenda kunana mwemedzi mberengwa tinenge tatinonokei zvedu zvizhinji zvacho zvanga zvatsva asi nechekumusoro tire varimi vachanonga nonga apo neapo. Ikoko kwachona kwatiri kuti kwakatsva vakarima zvirimwa zvaya zvatinoti small grains, zviyo, mhunga, avo vane chokunonga. Usina chaiko chaiko ndovaya vakaenga vaibva kuita chibage kunzvimbo dzandotaura idzodzo.
Ko iko zvino zvii zvimwe zvingarimwewo nevarimi kuti vaone chekudya?
Varimi vamwe vanokwanisa iko zvino vanokwanisa kunge vachiisa sugar beans. Sugar beans ndo dzingaita panguva yakaita seiyo ino. Saka vazhinji vevarimi vari kumanyamanya nenyaya yekuti vadyare sugar beans kunana Mashonaland, East, West, Central. Ndokwandiri kuona kuzhinji kuri kunyanya kuitwa izvozvo kudyara sugar beans munguva ino.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, chirongwa chatinopiwa naIvan Zininga.
Kwazwai muri yeZimbabwe, muri yeStudio 7, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chesvondo rega rega chevechidiki cheyouth, chatinotaura nevechidiki vane zvavari kuita pasi rose vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Inini ndinonzi Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka yekuti titaure namukoma Tembani Mubochwa, vanoita inonzi designing vari kuZimbabwe uko. Mukomana wechidiki tinavo parunare, timbokurukura zvishoma. Mukoma Tembani, chaita kuti ndikutsvagei tikurukure kudai ndechekuti kunze uko kune vechidiki vari kushaya kuti ko murume uyu akazvikwanisa seiko kuti asvike paasvika apa. Taona maakutevererwa nemazita makuru muindastiri yenyu yedesigning iyi. Zvakambovambira kupiko zvekuti muzoita designer izvi?
Zvekudesigna izvi ndainge ndisina kuzvirongawo baba. Zvadi ndinongozimba kuti zvirongwa zvamwari. Zvakatarangira pagenora chaiko apa, pagenora ndabezoona seguro kuti ndichengetewo shopu yavo nevanhu vavaisona. Vakati auraromo kuti vatisipo mato takazopindi. Handina kuvawo kuto rudo rwekusona kuchabva rwangondibata. Ko zvandakutongofara kutogarawo pamuchini ndakutosona-sona apo ndandapedza fomu 4 yangu yandaiitawo.
Saka mukoma Tembani, mirai ndidzoke mbichana pamataura apa. Makatanga kuita rudo rweku unzwa kuda kusona, ndobva mawedzera mukati chirega ndichienda kuchikoro ndinonyatsodzidzira zvinhu zvese izvi?
Kozi chakaitika ndechekuti mushopu mandairara masekuru kugenora hanzvadzi yamai mainge matele aisona. But chandina kufarira ndechekuti zvinhu zvavaisona vanjeza zvinhu zvandaisanyafara kunge ndikafanzire kuzvipeta. Kozi ndaina kuona zvinhu zvakasonwa zvahazvi unoziva chii zvakasonwa ndichigara kuenda mushopu waiziva musiyano wacho uya.
Ehe, iwoyo ndo pamakazoenda kuchikoro mukanonyatsodzidzira kudesigna manje?
Ndo pandakazowana chikoro changazoenda kwachirema ndikanga kutodzidzira kudesigna.
Muri kusouth Africa ndo pamakatotangira kutotanga kudesigna zvinhu zvenyu mega?
Ndizvokozi ndakaenda kusouth Africa 2004 ndopandakanga ndatolonja clothing lebrand rekutanga. Gore racho iroro vakatowana macelebrity vanhu vanozivikanwa veikoko vakutopfeka chihembe changu.
Ah, ndivanani vamai dizainira mukoma Tembani?
Kusouth Africa munhu wandakatanga naye mukuru anozivikanwa aimba ndiye muchitendero anonzi Vuyo Mukwena akazvishaya zvake. But vazhinji vanondiziva.
Taimuziva chaizvo, taimuziva zvikuru.
Nekuti mushaka avo lonzi Samara.
Aha, taimuziva chaizvo.
Takazviita futi maikosat ndisitenwan akashaya futi akashaya ake last year. Apart from thato vaibude muTV umo nana generation ndikashandawo negeneration ndeimo dramawo inoitiko
vanhu vakawanda vanoiziva generations chero kumusha uko vanoionawo chaizvo.
Vanoiona chaizvo nana Muvhangowo vanotaurawo chizvenda zvanofanana nekushona mbichana.
Ndimi munosona hembe dzavafuu here dziya musanda watate?
Chikarekta kana kuti munhu anenge achizo 8,000. Anenge aitoni karika yanenge ainayo saka inotogadzirwa odrop yembe yatandisi madzana zvizati chiyeta opiwa kunyora kuti iwowo karika tora iyi kana pachizotatwa zvinzira pakuchatoda hendi dzemuchato ningatatata saka chisina hendi dzemadzatata nevanhu vachazenge varipo kuona kana musina hendi dzemakarika musina hendi kana pachizotita maizi wati azvine zvichizoitika zvandinoziva munenge muchipiwa iri pamwe chete nesipidhi yajakrei
nguva yedu ndo yaakutiitira majerasi regaiti kwanhasi tigumire panapa titende vateereri tizokutsvagai zvakare rimwe zuva ratine takasununguka tigoramba zvakare tichikurukura ndinoda kukutendai zvikuru kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi kwatanga tichikurukura namukoma Tembani Mubotswa dizaina mukuru vari kusimudza mureza weZimbabwe ndoo vanopfekedza vana Japraiser ngatisanganei svondo rinouya tichitaura zvakare nevamwe vechidiki anokuonekai nemufaro nhasi ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans iko zvinoto chimboenda kuchikamu chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa natanonoka Wande weStudio 7 naReverend Dr. Kenneth Mutata veLutheran Church uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba rangu unondi pasimba
Manheru akanaka vatereri ini ndini tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvechitendero
kana ndakaneta
chichitadza kupamba imi mari makanaka unondi pasimba
Nhasi tine rombo rakanaka tiri kuita hurukuro naReverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru kana kuti Secretary General veZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda Wande kuva neni pachirongwa chenyu.
Tisati taenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 ine maassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kugweru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegu enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi.
Tinoona kuCatholic Church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Imimi mukanzuru menyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu mamember churches eZimbabwe Council of Churches munomuka nyaya dzakaita seidzodzo. Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichivambirana nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujeri.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa. Munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo ndechokuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira nedzo vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidirana nevanosimba. asi kuti neavo vari mukati memasocieties edu vanenge vachishungurudzwa.
Dzimwe church mukandiri yenyu hadzina basa nokumuya kwedoro, dzimwe hadzidi kuzvihwa. Vamwe zvevanoti zvivakadzi vazhinji aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musingatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakaburuka Mweya Mutsvene, kwanzi wakaburuka akaita pamusoro poumwe noumwe vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechekuti pane zvinhu zvisiri zvisingakwanisi kukompromisiwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvinhu zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensewa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chakunda Highlanders 2-1 mumakwikwi eZimbabwe National Army Charity Shield. Vanwisa kuDynamos ndikudzanai Demera naTawanda Macheka, kuHighlanders kukamwiswa na Adrian Silla. Kuti tinzwe nezvemutambo uyu, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa.
Takatamba weekend yakapera neketi kavarova 1-0. Iye Highlanders yakatamba nechikini ini kana 2-1. Saka zvosangana mufinal nhasi kavarova 2-1 Highlanders. Kuti asimudza mukombeni sezvetenu. Unogara uchiitwa makore ega eka gore negore. Mutambo wangu watambirwa neSina Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru, hapana chinopfuura kuhina. Kwatamba kauhina, hayo nyamafara anenge akati nyungudu difita yenakidza. Saka tokufara zvakakuru semhuri yeDynamos.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati taita jibhumu pazoita inenge on go ichinotipiye kuti vanozotiraniswa nani. But rechipura zvona rekuti ndikwariti anga arova kwariti kangazi. Rechipiri azokuweswa ndemera kuti azenga iri muchibhumu bimo tichatovhunya kudzwa tiye kuti ndiani chayagoya sapoza anjira dzovharadzova. Ivile Highlanders vavaiqualifya nara raita the same. Hatina kuvhunya kuti not agoiza ndiani. But zvinozozwa kuti vataachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichezvo.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve mari
mawinners anopiwa 15,000, marunners up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarongera icho chikwata chenyu chedhimba regore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2, takanga tapota tatora championship. Saka ndozvinhu zvatikutarisira seDynamos kuti tiva kuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhaso. Tihwine zvese zviripo ndokuti chikwata chichinyatsodzokera paDynamos wacho chaya chaya.
Ko, uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti keshi yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane eko keshi, kwaane swaiti, kwaane zvakawanda vanhu. Vanhu kubhora vakuuya manje nokuti vanorifarira. Havadiki havauye chete kana risingatambo zvakanaka. But as long as bhora richitambwa zvakanaka vanhu vanouya kuti havana chimwe chekuita ndekuona nhaso.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bepanhau reStandard rinoti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yavari kuchema-chema yekubviswa kwavakaitwa pachigaro vachiti pakashandiswa mauto nechisimba. Dynamos inosimudza mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekukunda Highlanders 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina nditungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
soku isikati